Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikunguru 19, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dzekuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chirokwa chino chiri kutepfenyurwawo paFacebook page yedu yevoashona.com. Tichakuunzirai hurukuro mbiri dzatakaita nevarume vaviri vari kukwikwidza kuita mutungamiri wenyika. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC. Ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvinoto zvawanda pamusoro pemaelections aya. Zvinova zviri kukanganisa yatingatiwo confidence yevanhu mubasa riri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission yekugadzirira sarudzo dzemusi wa30 July.
Masangano akawanda oshishikana nemabharoti esarudzo yomutungamiri wenyika.
Musavhotere tambo renyu kana vachamisa. Mukavhotera vanhu ivavo musango matakabobva muya tinodzokera. Kakuda kuti munyika muyerere ropa, vhoterai tambo renyu kavhoterai chamisa.
Vari kukukwidza kuti vamirire MDC Alliance kuGoromonzi West vaLuke Tambori Nyoka vanoti vatsigiri vavo vari kushurukudzwa nemauto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI pamwe nesangano rinoona nezvemitemo reVeritas anoti magadzirwo akaitwa gwaro revavhoti resarudzo yemutungamiri wenyika anogona kunge asina kuitwa zviri pamutemo neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Bepa rokuvhotesa musarudzo yemutungamiri wenyika rinonzi rine vanhu 14 kudivi rimwe chete, kwozoti vapfumbamwe kune rimwe divi rokurudyi uko kune mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamusoro. Izvi zvinonzi zvinoshora mutemo wesarudzo kana kuti Electoral Act unoti panofanira kuve nevanhu kudivi rimwe chete, kwete mativi maviri zvakaitwa neZEC. Vanhu vanoiswa pamagwaro ekuvhota vachitariswa vari rekutanga pazita ravo rokupedzisira kana kuti senem. Bato rePeople's Democratic Party rinoti raendesa nyaya iyi kumatare nechinangwa chekuti matare akomekedze ZEC kutevedza mutemo.
I think zvinoto zvawanda pamusoro pemaelections aya. Zvinova zviri kukanganisa yatingatiwo confidence yevanhu mubasa riri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission yekugadzirira sarudzo dzemusi wa30 July. Zviri kuratidza sekuti vanhu vane fungidziro yakasimba yekuti ZEC iri kushanda ichibatsira bato riri kutonga reZANU-PF kuti riwane yatingati unfair advantage pamusoro pemamwe mapati ari kukwikwidza. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vasave nechivimbo chakazara kuti vhoti yavo ichaverengwawo uye kuti ichakontributa kusarudza kuti achazenge ari mutungamiri wenyika ndiani. Saka ndofunga zviri kukanganisawo zvekare nekuti pane maobservers akawanda vari munyika wekuti vhiki rimwe nerimwe vari kuona pari kuendeswa nyaya yekumatare edzimhosva. Masangano akazvimirira oga vari kunyora mastatement, vanhu vari kuronga kuratidzira. Saka zvese izvozvo zvinoratidza kuti sarudzo yacho ichange iine makakatanwa akanyanya. Even after the election vanhu vacharamba vachinyunyuta kuti zvabuda musarudzo handizvo zviri kunyatsa kuratidza mavhotero akaita vanhu.
Asika ZEC iri kuti iri kuita zvose zvainokwanisa kuti inge ichiita ichiteedzera bumbiro remitemo, vari kuenda kumatara vari kuda kungokanganisawo mashandiro airi kuita.
Muka tarisa ma statements aitwa nezvese neveritas vari kuratidza kuti Zek iri kutotyora mutemo panyaya yekuti mazita emacandidates anofanira kunga akanyorwa zvichienderana nealphabets kuti zita rinenge riri pamusoro perimwe nderipi. Zvino tinoona nekuti paalphabet mazita aya anobuda sei, sekutiwo zita ramunangagwa rinouya kuzasi zasi, zita rachamisa rinenge ririwo nechekumusoro nekuti anotanga nac, munangagwa anotangawo nam. Asi pari kuoneswa kuti pane kupesaniswa kwaitwa mazita kuti vamunangagwa vange vari pamusoro pane kolamu yechipiri, zvinoita kuti vanhu vanenge vachipinda mubalot box vanokurumidza kuona vamunangagwa vasati vaona mamwe macandidates anenge ari pasi asi anofanira kunge ari pamusoro pezita ravo. Saka handioni ipapo Zeki ichipukunyuka criticism yekuti vari kuita zvinhu zvisiri pamutemo.
Tichitarisawo nyaya yesarudzo idzi, yakakosha sei pautongo hwejekerere vamaguru? Zvakakosha sei kuti paitiwe sarudzo dzisina mutauro?
Zvakakosha zvakanyanya kuti tive nesarudzo, asi kwete kungoti sarudzo chete, tive nesarudzo dzinoitwa zvakajeka zvisina kubiridzirwa. Kana zvinhu zvakadaro zvaitika, hurumende ichavapo inova hurumende inenge iine rutsigiro rwevanhu, kwete zvatiri kuita izvi mahumbwe ari kuitika muZimbabwe yekuti tine hurumende inenge iine 0.5% yerutsigiro rwevanhu. Zvinobva zvaoneka kuburikidza neupfumi hwenyika, mari chaiyo chaiyo inoramba kubatika. Mainvestors havari kuchema chema havauye nekuti havapana anoda kugara mumusha mune bopoto. Saka tikava nesarudzo dzinotipa a true reflection yezviri kufunga nevanhu vemuZimbabwe, hurumende inovapo ihurumende inogamuchirwa nevanhu, neupfumi hwenyika hunodavira kuhurumende yakadaro. Mainvestors anouya, vanhu vanoisa mari dzavo mumabhanga nekuti vanenge vachiziva kuti hurumende iripo iyi ihurumende inoremekedza kodzero dzevanhu, ihurumende ine ukama nevanhu. Saka haisi kuzoenda kunoreidza mabhengi ichitibira mari dzedu.
Asi sachigaro weZek amai Priscilla Chigumba vanoti vakagadzirira gwaro iri vachinge vapiwa mazano nevanhu vanoridhinda. Zesni inotiwo maitiro eZek anogona kuti vanhu vanyunyute vachiti haisi kuita basa samutongi gava. Zesni yati Zek inofanira kupota ichinzwawo pfungwa dzevari kukukwidza musarudzo vasati vatora mamwe matanho anozoonekwa sekunge vari kurerekera kuna vamunangagwa. Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu kuti tinzwe maonero avo. Vari kukukwidza kuti vamirire MDC Alliance kuGoromonzi West vari kutamborinyoka. Vanoti mumwe wavo wavari kukukwidza naye musarudzo vaEnergy Mutodi veZANUPF vadzikisa jeko pakutyidzira vanhu vachishandisa mhaibho wevarwiri vehondo verusununguko pamwe nemauto. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatamborinyoka vaudza Studio 7 kuti kubvira svondo rapfuura vaimbove varwiri vehondo yerusununguko vari kuvhundusira vagari vemunzvimbo dzakaita seward 3, 7 ne8 vachivaudza kuti kuchafiwa kana vakavhotera MDC.
Kumusha kwangu kwandinobva ini kunonzi kwashumba kuward 3 panyaya reshopping center, vamutodi vakatumira mawar veterans 5 pailinzi paifanira kupuwa fertilizer, asi mawar veterans iwaya akazosumuka akatyisidzira mavillagers akati kuno hamufaniri kuvhotera Tambo Renyoka, haana chaanokupai, munofanira kuvhotera votera energy mutodi munofanira kuvotera vamunangagwa musavotera tambo renyoka nevachamisa mukavotera vanhu ivavo musango matakabobva muya tinodzokera kavida kuti munyika muyerere ropa voterai tambo renyoka voterai chamisa
vatambo renyoka vanoti hapana zvakanyanya zvavangaite kunze kwekuudza vari kuongorora sarudzo nezviri kuitika pamwe nekusimbisa vatsigiri vebato ravo mashoko avatambo renyoka atsinirwa navabrian kamoto vemdc alliance avo vari kukwikwidza musarudzo dzekanzuru muward 8 vakamoto vanoti vamutodi havasi kutevedza zviri kutaurwa nemutungamiri webato ravo vaemarson munangagwa kuti sarudzo dzitwe murunyararo
chekutanga chiri kunetsa vaenergy mutodi vari kuuya muno vachisvika vakaita musangano papurazi riri pedyo nera vachivenga vakati ivo pamapurazi aripo riripo rinonzi pastondoni vachadzinga nekukuvadza vanhu vese varipo kana vachinge vadyiwa muelection ndo zvatakatanga kuona kwavari kuti havasi kufamba munzira dziri kutaurwa napurezidend wavo vamunangagwa kuti vari kufamba zviri fe zvine peaceful mukati
vaprince mupindu avo vari kumirira mdc alliance musarudzo yakanzurwa weward 7 mugoromonzi west mekare vanoti kunyange hazvo misangano yavo yekutsvaga rutsigiro iri kufamba zvakanaka vanhu vari kuvaudza kuti vari kuvhundusirwa nevaimbove varwiri verusununguko kana vachinge vabva kumisangano yemdc alliance vamupindu vaudza studio 7 kuti mauto anogara papurazi remuwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaconstantine chiwenga ari kurova vanhu kana kurambidza vatsigiri vemdc kupinda mupurazi iri
pari kunzi kana zvichinge dzachaya 6 PM manheru ukangoonekwa uchifambapo netsoka masoja ari kukutora obva akurova zvisina tsanangudzo masoja acho futi anowanikwa achiuya kuzomwira kubhawa rekusidco nekuchibvuti vari kuuya futi vachishungurudza vachi na vanhu ndopatiri kuti satichaziva kuti mabharaki akungofamba achiswa pese pese here nekuti vanhu vari kurova ende vari kurova zvisina tsanangudzo
vatambo rinyoka vanoti izvi zvinoratidza kuti hapana zvakasanduka kubva pane zvaitwa nehurumende yevaimbove mutungamiri wenyika varobert mugabe asi vamutodi vanoti vanoda umbowo hwezvese zviri kutaurwa izvi vachiti semaziviro avo hapana munhu ari kuvhundutsirwa mugoromonzi west vamutodi vatiwo vemdc alliance vave kutaura zvinhu zvisina umbowo nekuti vave kutya sarudzo vati ivo vemdc alliance ndivo vari kutofamba vachibvarura maposta avo vachiti umbowo huripo ndehwekuti ivo vatambo rinyoka vanotori nenyaya iri kumatare edzimosva vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemumiriri wegoromonzi west vanosanganisira vakazvimirira vega amai beatrice nyamupinga vacrichton machokoto vepeople's rainbow coalition vaclifford namburo vemdc alliance valewis tizora vecoalition of democrats nevamwe ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin manguja
Mapurisa eZimbabwe Republic Police akabatana nemasangano anorwira kodzero dzevanhu zvikuru dzemadzimai muzinda weCanada muZimbabwe pamwe neNational Prosecuting Authority of Zimbabwe nezuro vakabatana mukuparura chirongwa chakanangana nokudzivirira mhirizhonga kumadzimai nevanasikana zvikuru munguva yesarudzo. Vachitaura pamusangano uyu mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vakati mapurisa haasi kuzopeta maoko panyaya dzokushungurudzwa kwemadzimai munguva dzesarudzo. Vakakurudzirawo madzimai kuti vamhanhare nyaya dzavo vasingatyi. Mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reWomen's Coalition of Zimbabwe Amai Salimuve vakativo vafadzwa zvikuru nechido charatidzwa nemapurisa rwendo runo mukudzivirira mhirizhonga kumadzimai munguva dzesarudzo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemhiri weStudio 7.
Kwanga kuri kuparura chirongwa chekuti tipedze mhirizhonga dzinobata vanhukadzi nevanasikana munguva dzesarudzo. Saka nyaya dzinovabata pavanogona kunge vachirohwa vachifurufushwa vachityisidzirwa munyaya dzesarudzo dza2018 paita mubatira pamwe pakati peZimbabwe Peace Project, Women's Coalition of Zimbabwe, Zimbabwe Women Lawyers Association tichibatidza mukushanda nemapurisa neNational Prosecuting Authority. Mukuita chiitiko ichi inhau yakanagana nekuti tirikuda kuti tisimbise madzimai kubva kuna Zambezi kusvika kuna Limpopo. Kuti vasungunuke kuti vakangosangana nemhirizhonga kana kutyisidzirwa kana kurohwa kana kutukwa tamunyaya dzesarudzo idzi, vasungunuke kuti vaende kumapurisa kuti vanotaura nyaya iyi. Mapurisa asvika zveikoko, tichaita mubatsira pamwe kuti tibatsire kuti mapurisa asagarira nyaya, asi tite mubatsira pamwe kuti nyaya idzi dziendeke madzimai vamwe vanogadzirisirwa nyaya dzavo, vanenge vakanganisira madzimai vasungwe. Saka nyaya idzi kuchatumbuka nyaya dzakange dziriko dzanga dzisina kunge dzakashandirwa. Chirongwa ichi chiri kutarisawo zvekare kune nyaya dzakaitika chero munguva dzemamwe maelections akaitika kare. Saka munyaya yanhasi kurudziro yedu ikurudziro yekungoti tiri kuti madzimai vanofanira kuti vapinde musarudzo idzi vakasungunuka, vasingatyi, vasingafurufushwi, vasingatyure kodzero dzavo. Munhau dzekuti dzinenge dzatyorwa tichamira nemadzimai kuti nyaya idzi dziende kumapurisa dzigadzirisiwe kusvika zvapfuura. Mukunzwisisa kwedu tinonzwisisa kuti nyaya haingopereri pakungoti munhu anoripota kumapurisa chete. Madzimai vachada kubatsirwa, madzimai vachada kufambwa navo munyaya iyi, tichiita kuti vasavhundutsirwa futi kuti vakande nyaya idzi pasi. Saka nyaya iripo ndeyekuti tinenge tichitokurudzira madzimai neruzhinji rweZimbabwe kuti achangoona zvake chero mhirizhonga ichabata madzimai, mungava muzvivhitivhiti, mungava mumudzinare, mungava mumasangano anoita nezvematongerwo enyika anenge ari munyaya dzemakampeini, tiri kuti vanhu vasungunuke. Madzimai sevanhu vanovhota, madzimai sevanhu vanoshanda basa remaelections vari mumapati kana mumasangano ane chekuita nesarudzo, nemadzimai vanenge vari macandidates, tiri kuti hatisi kuzotendera kuti paitike mhirizhonga ichibva yapfimbikwa.
Asi pasarudzidziko rino mati mambotambira here zvinyunyuto zvekushungurudzwa kwemadzimai?
Zvinyunyuto zvanga zviri kuuya, zvimwe zviri kuuya pakuti madzimai vari kutukwa nemashoko anobvisa hunhu. Vari kuudzwa kunzi mahure, vamwe vari kuudzwa kunzi varoi, vamwe vari kubva vatorohwa chaizvo. Saka nyaya dzakatotanga kuuya, tiri kudzidzisa kumapurisa dziri kugadzirisa.
Taona muine musangano nevakuru vemapurisa, vipisi yavakubayiwa panyaya idzodzi ndeipi?
Mapurisa vavipisa kuti mune nyaya imwe yabuda yokuti kune chimwe chifanikiso chiri kuMarlborough Police Station chiri kuvhiringidza kuti vanhu vasungunuke, vati chiri kutobviswa usiku hwanhasi. Pane vamadzimai vanorarama vakaremara vatoita chivimbiso chekuti kubva nhasi manheru kusvikira mangwana vachaita mubatira pamwe nesu kuti tigadzirise kuti pavanenge vachiita basa ravo semapurisa vaite zvine muendeko unoita kuti madzimai vakaremara vange vachibatsirika, uye kuti madzimai mapurisa vachange vachichengetedza runyararo munguva dzemakampeini vazviite vaine maziso anoona nekudzivirira kuti vanhu vakaremara vashungurudzwe. Chimwe chavativimbisa ndechekuti tite mubatira pamwe navo pakuti vachatizivisa kwese kune mapurisa avo nemazita avo nenhamba dzavo kuti ndiani anenge achibata nyaya dzesarudzo. Uye vavimbisa ivo kuti kune zvinhu zvakaita senyaya dzemhirizhonga dzinoitika pamaselfones nepasocial media, paFacebook nepaTwitter, dzavanga vasati vanyatsova neunyanzvi hwakasimba, vativimbisa kuti tinokwanisa kutambatira pamwe navo kuti vadzikise unyanzvi hwavo kuitira kuti nyaya idzi dzigadzirike. Chimwe chavati chichabuda pachena ndechekuti tiite mubatira pamwe nebazi ravo republic relations amaicharamba kuti tishande navo kuitira kuti tizivise ruzhinji rweZimbabwe kuti kana tichinoripota nyaya idzi tozvifambisa sei, uye kuti kana dzaitika kwadzinenge dzaitika kumativi mana enyika yedu yeZimbabwe, zvinhu izvi zvinenge zvichiitika kupi kuti tibatirane. VeNational Prosecuting Authority vavipisawo vakati nyaya dzicha hakuna nyaya dzichasara dzakarembera kana dzichapfimbikwa, dzese dzichagadziriswa. Vakati ivo havasi kuzongomirira nyaya dzinobuda mumatare chete, asi isu seruzhinji rweZimbabwe tinofungunuka kuti titovanyorera, titotaura navo, tivatumidzire. Saka seWomen's Coalition of Zimbabwe neZPP neZimbabwe Women Lawyers Association tine zviitiko zvatichapa kuruzhinji rweZimbabwe kuti vane nhare dzavanogona kunge vachifona pachena vasingachanjudzi kuti vaise maripoti avanenge vachisangana navo kuti zvinhu zvigadzirike.
Avo vange vari vanoona nezvezvirongwa musangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, Amai Salincube, vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930-7270 ne-13630 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne-15460 pashortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne-15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika 5pm, musi wechishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makaterera kustudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Musakanganwe kuti zviri kuonekwawo paFacebook page pedu pavoashona.com. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kufungwa nevanhu mugadziriro yesarudzo pamwe neshuviro dzeavo vari kukukwidza musarudzo. Tombonzwa kuna vaEverest Chikanga, mukuru weBuild Zimbabwe Party.
Kazwa imuri yeZimbabwe, zita rangu enini ndinaitwa Everest Chikanga, ndiri mutungamiriri webato rezvematongerwo enyika rinonzi Rebuild Zimbabwe Party. Bato iri rine muono wekuti nyika ino yakuda kuti ifambire pamberi. Naizvozvo takavaka bato iri tichishandisa muono unobva muBhaibheri kana kuti shoko raMwari, uye rakamira pachitendero chechiKristu. Ini ndakamira pano ndiri mumwe wevanhu achange achikwikwidza kuti tipinde pachigaro chemutungamiriri wenyika. Bato redu isusu riri kuti utungamiriri wanga uripo kana kuti uripo iye zvino ndo wasvitsanyika pairi, watinoti wechirevolutionary thinking. Saka isusu tiri kuti taakudawo kuunza muono mutsva unokoshesa mutemo wenyika, unokoshesa bumbiro remutemo wenyika, muono mutsva uchaparadza yatinoti corruption kana kuti uori. Muono mutsva uchayananisa vana veZimbabwe kuti vadanane, vazive kuti vana vemhuri imwe chete. Muono mutsva uchaita kuti mabasa maindustry edu atange kushanda zvakanaka, vanhu vachiwana kuchengetedzeka nekugara zvakanaka. Muono unoita kuti kunyange nemuzvipatara zvedu nemigwagwa yedu tive nekugara kwakanaka. Ndo zvatakamirira, ndo zvimwe zvezvinhu zvatakamirira. Takatara zvekare nyaya yedzidzo kuvana vedu vadiki kuti vawane kudzidza kusvika pavanoda. Ndiyo hurumende yatiri kuda kunza munyika ino kana muchinge mativhotera musi wa30 July. Tinotenda zvikuru. Mazvitai.
Avo vanga vari vaEverest Chikanga, mutungamiri weRebuild Zimbabwe Party. Iko zvino tombonzwa kuna vaBrian Mucheki vari kukwikwidza vakazvimiririra.
Yeah, magadi jini Brian Taurai Mucheki, aka Sikutau, independent presidential candidate. Ndakamirira munhu wese wemuZimbabwe tisingataure politics dzemapati. Saka mese uyai kwandiri, ndomirira munhu wese, ndatenda hangu pachedu.
Avo vanga vari vaBrian Mucheki vari kukwikwidza kuita mutungamiri wenyika vakazvimiririra. Regai tumboona kuti vateereri vari kuti kudini paFacebook yedu. Tafadzwa Samuel Kachinga Kachinga anoti, watching from Cape Town. Tinotenda, tinofara zvikuru nokuti munesu manerano. Kuna Kent Mulambo ari kuchitungwiza Chitown, vanoti Chitown. Wangoti ndiri kuChitown, tinofara zvikuru nekuva nemi. Isaac Chisho ari kuti I'm watching from Cape Town. Thanks guys. Kureta zvekuti kune vanhu vakawanda zvikuru vekuZimbabwe vari kuCape Town, tinotenda. Kozva McPolite Chims, haiwavo kuda kungo kuda kungo splita mavhotsi uku, ndofunga ari kutevera ari kutaura pamusoro pe vatanzwa vachitaura ko zvinezvi vachikanga ndavamuteki. Kunazve kuda Blessed Zinja ari kuti I'm watching from South Africa kuVryburg, tinotenda zvikuru. Neumwezve Ngara Mukwacha ari kutarisa ari kuPretoria. Murambe muinesu nekuti chirongwa chichiripo pari zvino. Regai timboona kuti vamwe vari kuti kudini zvekare. Simo Manasa Exodus ari kuti ndiri kukuonai ndiri kuno kuBotswana, tinotenda zvikuru. Vamwe vanokutumira zita havatauri chinhu, saka tinofara hedu kuti muripo pachirongwa chedu nesu. Asidi mamatitumirawo nyangu nenhamba dzenyu, tadeta kufonerai kuti tinzwe kuti pfungwa dzenyu dziri papi pane zvese zviri kuitika iko zvino. Tari tenga tichita asikuti tori ziva pane zvamatonge enyika vali net karenyi, tinotenda chose kuti munesu panguva ino. Tiko Chikwaka wangotumira wasita rake. Roniki Mishonga wangotumira wasita rake. Umwangonzi ndinonzi Manu S. Umwakati wendongonzi so. Vanhu vari kunyora asi havasi kutiudza zvavanofunga. Kana mamuine nhamba dzefoni mugogona kutiisira foni nhamba dzenyu papapa, tigokufonerai mugotiudzavo zvamunofunga muchigovana nevamwe vakateerera panguva ino. Pana tafadzwa Samuel Kachinga Kachinga ari kuSouth Africa anoti mundifonerewo panhamba idzi. Na Mulambo Peter ari kutipamba nhamba ekuti tivafonere. Mulambo Peter ari kuti hatingataure nhamba yenyu pano patiri apa, asi tichaedza kukufonerai muchinguva chidukuduku chiri pambiri apa. Patrick Madziwa ari kuti ini ndiri kuLusaka kuZambia. Tell Mteki not to cause confusion in the electorate. Vari kuedzavo kubatsira nepavanogona napo, saka vachitivoro dambukukwidza kuti vaitewo mutungamiriro wenyika, kuda vanoona kuti pane zvimwe zvavanogona kuita zviri nani kana tichienzanisa nezvimwe zvanga zvichiitika mazuva ese apfuura aya. Saka umwe noumwe anokwanisavo kuti apinde akwikwidze kana ane shungu dzokugadzirisa zvinhu. Ngara Mukwacha anoti I'm watching from Pretoria. Eni Murombedzi anoti ndiri kutarisa ndiri kukuonai ndiri kuno kuCanada. Byron Maka ari kuJohannesburg na Washington Mumvuri vari kuSouth Africa zvekare. Manhamba akuuya zvino, tichaedza kukufonerai muchinguva chiri kutevera kana tichine nguva. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Masangano akawanda oshishikana nemabharoti esarudzo yemutungamiri wenyika. vari kukukwidza kuti vamirire MDC Alliance kuGoromonzi West vali kutambori nyoka vanoti vatsigiri vavo vari kushungurudzwa nemauto. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare Manheru anhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mozha, dzitumire kustudio 7 at VOA News. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.